manera akanaka muri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anhasi uri musi wemugovera gunyana 15 2018 makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi vanhu makumi maviri nevasere vanonzi vashaya nekuda kwechirwere chekorera muHarare chete America inoti icharamba ichibatsira Zimbabwe mukurwisa chirwere chekorera tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu makumi maviri nevasere vanonzi vafa nechirwere chekorera kusvika pari zvino muguta reHarare chete. Sekutaura kwevakanofanobata chigaro chemukuru anoona nezveutano Mukanzu reHarare Dr. Clemens Duri. Uku webazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi vaba kudarika zviuru zvina munyika yose. Dr. Duri vanoti kunyange hazvo vachigutsikana nebasa riri kuitwa mukurwisa chirwere ichi vari kukumbira vanhu nemasangano ekunze kuti vabatsire mukurwisa chirwere ichi.
Chatinoziva ndechekuti mvurai underground yemupasi ndiyo yanga iri contaminated yakanga yakasviba yakasvibiswa nesuweji yanga yapwanyika pasi apo ndo zvakaita kuti vanhu vanga vachitora mvura kubva muzvi mvura yepasi underground water ndo vakazopesa vane chirwere chekorera
pari zvino vanozikanwa kuti vakafa nechirwere ichi muHarare vangani
ndeurombo kutsanangurira kuudza ruzhinji rwenyika kuti 28 vanhu vakashaya pamwe nekuda kwechirwere chekorera pari zvino tine vanhu 52 vatakakonfirma kuti vane chirwere chekorera muHarare
muri kugutsikana here namafambiro ari kuita zvino
tiri kugutsikana nekuti munhu wese ari kuisa musoro pamwe chete tiri kuedza kubatirana neshamwari dzedu nesuwewe sitovhara tichiedza kuita zvatinogona hongu hatingagoni kuzoita zvese asi vanhu unatoona kuti vane chidero chekuti chirwere chipedzwe zvachose
pane matambudziko here amuri kusangana nawo
tinawo matambudziko aripo ekuti isu tirikushaya zvimwe zvezvino ngatibatsire kuti tikwanise kuita izvi naizvozvo tinokumbira mapartners nevanhu vari kunze kwenyika vaizobatsira kurwisa chirwere chekorera ichi chirwere chetsvina kana naizvozvo tinoda kuti izvozvo zvibatsire
chii chamunotarisira kuona mumazuva mashomanana ari mberi aya
tinotarisira kuti nhamba dzevanhu vari kuafectwa nechirwere chinge chadzikira tinoziva kuti kwekutanga kwatakatanga takaudza vanhu kuti vanenge varwarwara ngavauye kuzvipatara zvedu saka naizvozvo tiri kuvaona vanhu vakawanda vari kuuya asi tine kuti izvizvi vanhu vaakuzviziva tichaona kuti vashoma vachange vaakuafectwa nechirwere ichocho naizvozvo ndo zvatirikutarisira kuti zvinge zvichiitika
konyaya yevanotengesera mumigwagwa yakamira sei
ini ndinongotaura sana chiremba tinoziva kuti kana munhu ukashandisa mvura isina kunatsisa zvakanaka wogona kutengesa chikafu chako kufunga mvura yaunoshandisa kana ine utachiwana hwekorera korera yenu inonetsa kuigadzirisa vanhu vanotengesa pasina kuti pasine designated zvinonetsa kuti vanenge vachishandisa inspected tinoda kuti vanhu vatenge chikafu mune nzvimbo dzakatarwa kuti ndo dzavanotenga
hazvikunetsei here kuti mitambo yenhabvu iri kuenderera mberi vanhu vachiungana pamwe chete
idambudziko rekuti vanhu vanogona kuungana ati kazhinji tinowanzovemapurisa tivanowanzotibatsira kutiziva kuti vanhu vanoungana ndevapi vacho asi isusu tinoti kana muchinge maungana chiregai kubika chikafu chinoshandiswa nevanhu uyezve kana tichandisa mafuruto kana zvimwe zvatinenge tinazvo ngatimekei chio zvagezwa kana tichagezera mvura ngatimekei chio mvura yeirisechi
Dr. Duri chimwe chamungada kuti vanhu vazive chii
chandinoda kuti vanhu vazive ndechekuti korera chirwere chinokwanisa kudzivirirwa nevemeni kana tikaredzadzira chaizvo zvinoita kuti tichengetedze utano utsanana pane munhu unotangira kubva pamunhu uye zemuru kungo respect kuti ina chatenga chikafu chisina kugezwa kana ndichitora chikafu zvofana kugezwa kugeza kumeka kuti mvura iyoyo yaboiliwa mvura ndikutora iri safe aditi
Abo vange vari vakafanira kubata chigaro chemukuru wezveutano mukanzuru yeHarare Dr. Clemens Duri vachitaura vari parunhare muHarare. Vanotengesera mumigwagwa yemuHarare vanoti havasi kuzobva munzvimbo dzavanotengesera kudzamara hurumende yavapa mabasa kunyange hazvo hurumende ichiti iri kutyira kuti chirwere chekorera chinogona kuramba chichipararira kana vanhu ava vakaramba vari munzvimbo dzavari kutengesera idzi. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vanorarama nekutengesera mumigwagwa yemudhorobha reHarare vanoti havasi kuzobva mumigwagwa mavanotengesera vachiti vari kutotsvagawo kuraramisa mhuri dzavo. Mumwe wevanhu ava ndamai Lidia Wenjere, avo vari kuramba mashoko ekuti vanotengesera mumigwagwa ndo vari kukonzera kupararira kwekorera.
Inini hangu handivirirani nazvo, zvinoda patanga pawanikwa strategy yekuti mavhenda aitei muupenyu kana kuti pavhurwa maindastri rekuti vakwanise kunoshanda, because ukamubvisa seizvo zvine ndikabuda munomu ndoendepi ndonogara kumba wana wodyei. Korera iri kukonzerwa manje nemapaipi, ndoona kunge mapaipi agarisa anoda kuchinjwa. Haa, mabhenda akonzeresi korera.
Izvi zvatsinirwa naamai Roslyn Stole, avo vanotengeserawo pakati pedhorobha. Vafara ekombiro vanoti zvavanotengesa hazvidyiwe, saka nokudaro hapana chikonzero chekuti vadzingwe mumigwagwa.
Matara ari kuita zvestandard chiti this is why I'm saying kuti matiri tidemonstrire nekuti tiri kutengesa zvinhu zvisingadyiwe zvinokonzeresa korera. So isu tiri kuti isusu kana matiri tiri kutengesa mabhegi nemabhuku nechichi nebhutsu nemabhande tobuda mutsire chiti paipo kuenda pakuti titengeserawo pakati nhake panosvika wanhu kwete pakuti motisa kusango usingasviki wanhu.
Mumwe anorarama nekutengesera mumigwagwa vamunyaradzirimbi vati hurumende inofanira kutanga yavhura makambani kuti igozodzinga vanhu mumigwagwa.
Tiri kurwadziwa zvisingaiti, tiri kurwadziwa yaamho nenyaya iri kuitwa nehurumende yaED yekuti tiri kudzimba mumarodhi. Isusu tiri kuda kuti tibatsire mhuri yedu, tiri kuda kuti tione ndiwo mabasa chete atakwanisa kunge tinawo kubva pakanzi tichawana mamiriyoni emabasa. Saka semavhenda tabvumirana ende tichawirirana kuti hatisi kuzobuda murodhi ende hatisi kuramba kutengesa, ticharamba tichingotengesa tichienda mberi kuti zvinhu zvinake, nekuti nyaya iripo haisi nyaya yekorera. Korera yakabvira kare iriko bva 2008, inyaya yehurumende isingachadiwi. Hurumende yaED haichadiwi, ndo iri kukonzeresa korera. Hurumende yaED ndo chete yatiri kuti hatichadi. Isusu tichatengesa kusvika zvanaka, ticharamba tiri murodhi kusvika zvanaka semavhenda.
Mashoko aya akatsinirwa nameya weguta reHarare vaHebert Gomba, avo vakaudza Studio 7 nezuro kuti vanhu havafaniri kungodzingwa sembwa mumigwagwa.
Chinhu chekutanga chinofanira kunzwisiswa ndechekuti nyika yedu haina mabasa, haina kumira zvakanaka. Dambudziko iroro harigadziriswe neCity of Harare chete, hurumende isina zvairi kuita. Chekutanga ndechekuti isusu tichikurukura nevanhu ivavo, hurumende ngaitsvage mabasa, ichivhura mabasa. Ndokuti dambudziko iroro riti otherwise tinongoramba tichienda mberi tichingodzingirirana, iwo vachidzoka vachidzingirirana vachidzoka. But seguta iko zvoizvi tiri kutaurirana navo kuti vachengetedze utano pane zvavari kuita, which is key.
Asi zvave kuita kunge pane kusawirirana mukanzuro yeHarare, sezvo mutauriri wekanzuro iyi vaMichael Chideme vakaburitsa mashoko ekuti vanotengesa vanga vapiwa kusvika nhasi kuti vabude mumigwagwa vasingadzingirirwe senzira yekurwisana nechirwere chekorera, vachiti izvi zvichaita kuti dhorobha rigare rakachena. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Thomas Chiripasi.
Mumiriri weAmerica muZimbabwe, Ambassador Brian Nichols, vakashanyira muzinda weStudio 7 muAmerica nezuro vakaita hurukuro nevashandi veStudio 7. Mushure mezvo vakazoita hurukuro naMarvelous Mhlanganya huye pamusoro penyaya dzakawanda. Ambassador Nichols vakati hurumende yavo iri kuedza nepose painogona napo kubatsira Zimbabwe munyaya dzezveutano, zvikuru korera yanetsa.
I was just visiting the Centers for Disease Control in Atlanta last week and had the opportunity to discuss this issue with them. Mm-hmm. We have an excellent relationship with Zimbabwe on issues of health, and I was very impressed to hear the close coordination and work that's being done.
ndanga ndichishanyira bazi rinoona nezvezvirwere muAmerica Centers for Disease Control muAtlanta uye ndakava nemukana wekutaura nenyanzvi dzeutano idzi. Tine ukama wakanaka chose neZimbabwe munyaya dzeutano uye ndakanzwa kufara nemushandira pamwe uri kuitwa nehurumende yeZimbabwe neCenters for Disease Control.
Ambassador Nichols vakatiwo chinhu chinokosha kuti vanhu vawane mvura yakachena.
Cholera is a preventable disease, and one of the most important interventions is dealing with water and access to clean water. So we definitely want to work with the people of Zimbabwe and the government of Zimbabwe on promoting access to clean potable water.
Cholera chirwere chinodzivirirwa. Chinchakakosha ndechekuti vanhu vawane mvura yakachena. Tinoda chaizvo kushanda nevanhu veZimbabwe mukusimudzira kuwanikwa kwemvura yakachena.
VaNichols avo vakatsiva vaive mumiriri weAmerica kuZimbabwe, Ambassador Harry Thomas Jr. vanoti vari kudzokera kuZimbabwe svondo rinouya, uko vachaenderera mberi nebasa rekuona kuti America yabatsira Zimbabwe. Vakati vari kufara kuti pave nemushonga uchapiwa vanhu senzira yekudzivirira chirwere chekorera.
There's also a vaccine, an oral vaccine, that can help prevent cholera. Now, it's not 100% effective, but it does help people either prevent infection or recover more quickly if they are infected. And we're working with the government of Zimbabwe on a vaccination program that hopefully would cover 300,000 people.
Pane mushonga wekunwa unogona kudzivirira cholera. Kunyangwe hazvo usina simba rakanyanyisa, mushonga uyu unobatsira zvikuru kudzivirira korera, uye munhu anogona kupora nekuchimbidza kana achinge abatwa nechirwere ichi. Uye tiri kushanda nehurumende yeZimbabwe mukuwanira vanhu mushonga uyu. Tinovimba kuti vanhu vanodarika 300 ezvehuru vachawana mushonga uyu.
Pamusoro penyaya yekorera, Ambassador Nichols vakatiwo Zimbabwe ikazadzisa zviri mukumbiro rayo remutemo rakatambirwa muna 2013 zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende pamwe nemakambani avanotidzana nawo zvinobviswa nehurumende yeAmerica. Ongororo yesangano reWomen and Law in Southern Africa, Zimbabwe, richishanda nerimwe sangano rekuSweden, inoratidza kuti kunyangwe hazvo bumbiro remutemo richipa madzimai kodzero dzekuti vawanewo zvikamu 50 kubva muzana paminda, izvi hazvisi kutevedzerwa zvachose. Ongororo iyi yakaitwa muna 2017 uye chinangwa chaive chokuona kuti zviga zvebumbiro remutemo zviri kuzadzikiswa here. Chinangwa chaive chekudzidzisa madzimai nezvekodzero dzavo. Ongororo iyi yakaitwa naDr. Manase Kudzai Chiweshe naDr. Sandra Batasara vekuSociology Department paUniversity of Zimbabwe. Blessing Zulu weStudio 7 abata Dr. Chiweshe kuti tinzwe zvizere.
Chakaita kuti tinyaita ongorori ndechekuti izvo mukatarisa constitution zvairi kutaura iri kuti izvo 50-50 allocation between men and women. Saka chatoda kuziva ndechekuti tichienda kumberi, remember panguva yacho iyoyo ndopakambotanga tsana kudzidza kuti parakwa land audit zvinogona kuitwa downsizing. Saka panga paine opportunity yekuti izvo pachabuda imwe land ichabuda kana kuti izvo padownsizing nemafarms pachaita land available. Saka tinonzwisisa kuti izvo 50-50 yataurwa muconstitution iyi pane mamekanisms here aripo so far ekuinshuwa kuti izvo yaitika. Nekuti mukaona mukaenda tikanotaura nevanhu vari paground vari kutaura kuti izvo some of the key findings vakati havasi kuziva kuti izvo pane provision ye 50-50 ministry iri kuti izvo mawaiting list akadhominitwa nevarume, saka todini varume ndivari kuapply vakadzi vacho havasi kuuya. So that was one of the key issues to understand in terms of access yevakadzi to land, agricultural land specifically, kuti izvo zvakambomira sei neconstitution iyi. Patsvakurudzo yedu yanga isingori chete paconstitution, takaenda futi kumacommunal lands tikatatarisa futi kuti constitution zvairi kutaura and it in a provision constitution yekuti izvo we must respect traditional institution. Yozoti zve paimwe painotaura kuti aiwa hapana mutemo wekuti izvo vakadzi vanodzvanyirirwa unobuda muconstitution inoiyi panyaya dzeproperty neinheritance neland access. But isusu tiri kuti izvo kumacustomary areas uku nekuti minda iri kunzi ndeye mhuri kana kuti inamadzate guru, pane zvakawanda zvinoitika zvekuti izvo vakadzi anonzi mutorwa akaroorwa, saka hakwanisi kuwana munhu amunoyi. kana kuti uyu mwana wedu acharorwa pane kuno kwachaendesa kakwanise kuwana munda vakarorwa vakarambwa vaya vakadzoka vanongopiwa kamunda apapo pati kuti vanyatsowana munda chacho yekunzi uyu ndewake uyu zvinonetsa kumbarwa ikoko
saka makatora nguva yakareba zvakadii muchiita ongororo renyu
ongororo redu takaita about a month tichiita tichiita ongorori takanyanyo concentrate kwa makoni rusape nechi
Dr. Manasi Kudzai Chiweshe vakanodzidzisa pa University of Zimbabwe vange vachitaura vari parunare muHarare na Blessing Zulu West Studio 7 Yashika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika Misha inodarika milioni imwe chete haina magetsi nhasi mumatunhu eNorth Carolina neSouth Carolina muAmerica zvichitevera kurohwa kuri kuitwa matunhu aya nedutu mupengo reHurricane Florence. Sangano reNational Hurricane Center rinoti dutu mupengo iri riri kuramba richikonzera mafashano emvura akanyanyisa. Dutu mupengo iri riri kuita makiromita makumi masere paawa imwe chete. Yashika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya huye achitipa chirongwa chakanangana nevanokadzi.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chedu umo tinokurukura zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa isu nyaya yaamai Nyaradzo Makamure avo vakashaikirwa nemurume wavo vaCampton Makamure mugore ra2000 asi pari zvino vasati vawana pfuma yenhaka. Tabata gweta raamai Nyaradzo Makamure muzvare Jesse Majume mukati tsananguriro kuti zviri kufamba sei panyaya yaamai Nyaradzo Makamure.
Pane nyaya dzinobata chaizvo mwoyo dzinorwadza dzekuti vanhukadzi vachiri kadzi dzinotadza kuwana ndingati kodzero yadzo pamutemo nekuti zvinoitika vanhukadzi vanorarama upenyu hwakati rebei kune chiri kadzi dzakawanda kupfuura tsvimborume saka dambudziko rinobata vanhukadzi zvakanyanya nemamiriro akaita upenyu saka nyaya yakafanana seyaamai Makamure inotosuwisa nekuti vamakamure vakashayika mugore ra2000 pane makore gumi nemasere vashayika asi nanhasi urongwa hwekuparadza nhaka yavo hausati hwatombodii kana kudii ndakakumbirwa namai Makamure ndine mvumo yayo kuti nditaure izvi kuti ndivamirire munyaya saka ndakati ndikutokatya marona zvekuti makore esaya chichiri kuitika vamboedzawo kuenda uko neuko vachibvunza vachitsvaga mamagweta but vamwe vachiita kunge vachidududza nekuti ini vamakamure vakatondidzidzisawo ndiri gweta handiti saka vamakamure ndivo vamwe vemagweta makuru anga ane mukurumbira vaidzidzisa ini ndivo vakatondidzidzisa yainzi History of Roman Dutch Law kuUniversity yeZimbabwe saka uye zvavakabvawo mukurumbira nekuita zvematongerwo enyika ndo vakatanga nekupikisa hurumende yakanga iripo mapato ainzwana na Forum for Democracy in Zimbabwe zvakadaro saka zvita kamwe sero ndiri kunetsawo Makamure asi ivo vanhu vakaita samai Makamure nemushakabwe murume wavo vanhu vanga varivo pamusorosoro kana zvichinetsa kudai zvekuparadza kwenhaka kuzotiwo kune vamwewo vatori pamwe kure vasina vavanoziva kana vasingazivikani zvinotonetsawo zvakatiwo nyaya yavo hongu yatinetsa yapedza makore ese asi zvinofadza kuti munyaya yepfuma iyo yenhaka ivo vanotovawo pazita ravo ripo pamatitle deeds emba noti imba ini imba ndoya chinhu chikuru chavanga vainacho asi ivowo vakanyorwawo pamatitle deeds saka ndinodada navo nekuti vakadzi vashoma vanozonyanyotambudzika zvakanyanyisisa zita ravo rinonge risitomboripo zvachose pamapepa anonyorwa kunzi imba ndeyani.
Imi sagweta munoyambira chii madzimai vanenge vapinda muyanano?
inche kutanga nukuzi wote wa nukazi vasa pinde mnyana nuwasi na samba yuru mende inotala uti mingi mingi Jane akarorana na Peter ngapasa topindo mwana nupasi na samba yuru mende iyo inonji mchato yaka kosa isunga mbobiri panu wanongo bitiru wapuma uo garasha uo vasi na pepare uru mende ara mangwa na vanu netekeli ya vanu tuzotineka uifusuma kweta nuki nyeza uo zinenge zaku neka kuru nura pama sungi kia zinenge zakaita sanduweche kutanga ichiambira zakare vabereche warugu kere wanewa na wanasikana tuwa yambira kutipate panu ya mkwasha achita chakira ikuno musa manye kungo tambira puma musa ngato rongi niku mbetila mwanasikana wenyu kuti tamba ya uru mende mchato ane wana kupi chonto lakuti muto taura inini wabereki wana mai wana baba wana ate kaka terer kuti nae mkwashi mchato uriko rini kwete kutujazo kuti wana nanto umetila kunzi iwewe ate kupi mchato mwukuto kaurisa mwanasikana wenyu kuti upenyewe wanu kazi wakati wame shipiri nweyambira wanu kazi kuti kati kanavaye pinda mwana na wanyewe sa mchato kama uone kuti pese panotengwa pfuma yemumushaumu vawane kuostara zipo kuti vane vamwe vanhu kadzi munge vanotoshanda vachiisa mari dzavo asi voona vanyoresa zita remurume iyewo shaikwa pazviri zvinogona kuzonetsa nekuti kunyanya pavanhu pavanoparadzana nerufu pfungwa dzevanhu dzinosiyana kuhama dzinonguva zvinonetsa uyezve pakazoitawo murume akangotora vamwe vakadzi akadii akadii unenge uchingoshanda dikita rako richingozodyiwo zvaro nevakangwara noyambira kuti vanhukadzi ngavaitewo kuti vanyorewo ivo mawiro avo pachezvavo uyezve vakurudzirewo kana varume kuti vanyore mawiro nokuti ukanyora wiro pane anonzi executor anofambisa nyaya yekuparadzanaka anogara atovepo hapazodiwi kuti master vehigh court vanenge varivo vano kambisa mutemo wekuparadzana kanonzi administration of the state act vatozokoke kamusangano kemhuri kuti vanhu varonga nekuti ndiani achava anenge achitungamirira.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Jesi Majome kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Tochienda kuchirongwa cheupenyu hwedu Our Lives icho tinopiwa na Jonga Kandemiri.
Zvinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezve dambudziko rechirwere chekorera iro rabata maguta akati wandei munyika. Muhurukuro yedu tiri kutarisa zviri kuitwa nevanotengesera migwagwa avo vanonzi vane chekuitawo nekuparadzirwa kwechirwere ichi kuburikidza nekutengesa zvekudya. Tabata mukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vasamero wadzai. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vawadzai.
Tinotenda.
Vawadzai, tinoona kuti guta reHarare nemamwe maguta ane nhengo dzenyu ari kusangana nedambudziko rechirwere chemanyoka chekorera pamwe chete netyphoid. Imiwo sevanotengesera migwagwa kana vanorarama nekutengesa makamirawo papi panyaya yedambudziko iroro?
Tinoda kutanga pakuchema kwatinako seboka nevamwe vari mumhomho dzeZimbabwe dzatiri kunzwa dziri kushayika nenyaya yekorera netyphoid yadai kupararira munyika mose. Isusu maonero atinozviita ndeyekuti korera inokonzerwa nekusawanikwa kwemvura yakachena, mvura yatingati inomwika isingazopi zvirwere izvi. Korera chirwere chakare kare kuti zvinotonyadzisa kuti nyika inzwike kuti vanhu vachinzi vafa nechirwere chakare chakadai. Saka zvinotipawo kuchema kukuru seboka, zvinotipawo kuchema kukuru sevanhu vanoita zvokutengesa vane mubati yemaoko. Asi chikumbiro chedu chatingori nacho kuvakuru vehurumende, chero neveHarare tisanzwa kwatinonzwa kuti ndokwanyanya kuparara chirwere ichi, ndechekuti ngavape mvura yakachena kuvana veZimbabwe, ngavagadzise nyaya yekukolektwa kwemarara yatinoti suwa pachirungu, suwa dziri kubhesta dzichingodaro kamba masiti ndopa tinoona kuri kubvira korera iyoyi asi chakudiwa izvezvi ndechekumeka shuwa kuti vanhu vabatana zvoonekwa kuti zvogadziriswa sei nyaya iyi nokuti takakosha kuchengetedza upenyu hwevanhu hatifadzi kuona vanhu vachifa nouwandu hwakadaro.
Tiri kuonawo zvakare mamwe matanho ari kutorwa ekuedza kudzivirira chirwere ichi ari matanho anobatawo mashandiro enyu akafanana nekurambidzwa kwekutengeswa kwechikafu mukati meguta reHarare pamwe chetewo nekumisha yebudiro neGlenview nekutengeswawo kwemichero nemiriwo zvichinzi ndo zvimwe zvinogona kunge zvichiparadzira chirwere ichi. Muri kutambirawo sei matanho aya?
Isusu ndofunga tinozotaura kuti nyaya dzevending hadzidzo dzatingati dziri kukonzeresa kupararira kwechirwere ichi. Nyaya dziri kukonzeresa kupararira kwechirwere ichi inyaya dzokushayikwa kwemvura, inyaya dzekusakoleswa kwemabhini, inyaya dzekuti masuwa anenge achifamba mumastriti vana vachitambira mumadhaka imomo. Saka tinokurudzira isusu hurumende kuti itange yaongorora nyaya dzezvinogadzisa nyaya idzodzo nokuti zvevending zvagara zvichingovapo kubva kare. Takaendeswa kuzvikoro isusu kuti tipedze zvikoro nenyaya dzevending asaisodzi haina kumbobuda. Tinobikisa danho rese rinokanganisa kurarama kwedu nokuti kupinda masiti hazvirevi kuti tiri kuda kupinda masiti tiri kutsvaga raramo. Saka mafungiro edu isusu ndeekuti hatisisi isusu mavenda ari kukonzeresa pararira kwekorera.
Imiwo chii chamuri kuita kana matanho apa muri kutorawo sesangano revhiset mukuedza kupa dzidziso pamusoro pechirwere ichi nokuti tinoona vakawanda vari kuti havasi kuwana dzidziso?
Dzidziso tatotanga ndofunga kana maiteerera zvimwe zvinhu zvatikuita kugwevu mavhiki apfuura taitovawo nezvirongwa zvokurudzira vanhu mamembers dzedu kuti aivashandirai pakachena inge vai mune mvura kana muchitengesa mafuti vanhu vasabatira zvirwere zvakadaro. Tine makambeni akatotanga wezenyu muno muHarare kuti ngatishandire pakachena nokuti tagara isu tinokurudzira vanhu vashandire pakachena.
Aiwa, tinotenda zvikuru avadzai nekuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu.
Tinotendawo nomukana wamatipawe mukoma.
Manga makateerera kumukuru wesangano revanorarama nekutengesa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vasamero wadzai muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa kuti tinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri tichiti murare zvakanaka vateereri.
Makaterera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvabuda mumitambo yePremier Soccer League yatambwa nhasi. FC Platinum 2, Herentals 0, Blauwe City 1, Chicken Inn 1, ZPC Kariba 2, Highlanders 0, Yada 1, Ngezi Platinum 0, Caps United 1, Shabani 1.
Manoni jipa ari unodei Andizo zo wangara mire my day Tama nishuti kuligi aru kwa really want Chuhuze kujikana waka mocharisa unosway Unosway Ano mochi nzenza asi moyo mochi Asi mochenza Amaru menda kato ida nzenza iyo ya Tora la mira nzenza iyo Iyo ino ita niko senza iyo ya Quiero un gatín dentro de ellos.
Kambo nzenza anobva kuna HQ. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vanhu makumi maviri nevasere vanonzi vashaya nekuda kwechirwere chekorera muHarare chete. America ino ndiicharamba ichibatsira Zimbabwe mukurwisa chirwere chekorera. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare mangwana. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti morara zvakanaka.
Soko izika December.